Sach garwe gungano re local government investment conference kana kuti logic 2018 va George Makunde vati gungano re gore rino riri kuuya panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari izvo vati zvinoita kuti makanzuro aomerwe nekuita mabasa awo asi vamakunde avo vanoya munyori wekanzuro yechitungwiza vaudza studio 7 kuti vanoona chinangwa chehurumende chekuti Zimbabwe ive nyika yakabudirira panosvika gore ra 2030 chichipa makanzuro kana wekuvandudza upfumi hwavo
patiri nemamiriro atikaita makanzura asi kukwanisa kupa zvinotarisirwa kuvagari nemazvo kuburikidza nechimiro chakaitika muekonomi yedu yenyika asi yezvino taane mukana wokuti kwakukwanisa kutaurika maoko azarurwa nevekunze kuti vatitambire semwana angambodii amborashika
Meya weguta Rebulawayo va Solomon Mguni vati kanzuro yavo iri kufara kuti gungano iri riri kuitwa muguta ravo vachiti vanotarisira kuti vachawana mazano ekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nekanzuro yavo mushure mekusangana nemamwe makanzuru.
Musangano logic unotifadza zvikoro nokuti rikuya apo sekuziva kwenyu takatarisana nematambudziko akasiyana siyana munyaya dzezveupfumi hwenyika asika unotipawo mukana wokusangana nevanogadzira mbatya dzakasiyana siyana dzatingashandisa pakutakurwa kwemarara nyaya dzemvura nyaya dzekufambiswa kwetsvina zvotipawo mukana zvekuti tisangane nemo maguta tichiyeuchidzana nekushare maideas kuti zvii zvatingaita mumaguta edu kuti basa riendere mberi
mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vamichael chideme vatsinhirawo kuti gungano rakadai rinobatsira kuti vemakanzuro vakwanise kuita nemazvo mabasa avanotarisirwa kuita nevagari kuburikidza nekupangana mazano nevamwe vavo
tikuunza pfungwa dzemaurban local authorities ese pamwe chete uyezve takakoka vana muzvinafundo vezvinhu zvakawanda wanda kuti vange vachitaura nesu tichionesana tichibudirana pachena kuti tinge tiine donzo rimwe chete semaguta kuti tiri kuenda kupi saka apa tauya kuzodzidza kune vamwe tichi vachidzidzawo kwatiri tichidzidzawo kune vakokwa vedu vauya pano
Gungano relogic iro riri kuunganidza makanzuro makumi matatu nemaviri emaguta nemadhorobha akasiyana siyana munyika rinoitwa nesangano reurban councils association of zimbabwe uye rakatanga mugore ra 2016 kunze kwemakanzuro emuno pagungano iri iro riri kupera nemusi wechina pane vamiriri vemibatanidzwa yemakanzuro ekusouth africa nebotswana uyewo vemakambani anogadzira zvinhu zvinowanzoshandiswa nemakanzuro kusanganisira imwe kambani yekubritain yezimbabwe capital Connect inobatsira kukwezva mari inosimwa mumabhizimisi munzvimbo dzakasiyana siyana ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.